kana mosangwa ndinogara ndegaine. Zvose harina munda mabuka. Zvose harina munda changamirewe. Zvose harina munda.